of the Mouth. I'm your host, Peter Clote, in Washington. Good evening, Africa.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, chikunguru 10, 2022. Makatirira kustudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti, hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hapana kudududza pakuvandudza mutemo une chekuita nemasangano akazvimirira oga. Asi nerimwe divi, masangano evashandi anotiwo bhodhi rose rekunasa rinofanira kumiswa basa. Hurumende inoti vashandi ngavasakurumidze kumedza kutsenga vachada. Tichakupaiwo zviri kuitika kumitambo yecricket nenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachinyora mubepa nhau reSunday Mail nhasi vati hapana kudududza panyaya yekuvandudza mutemo wemasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act, vachiti mamwe makereke nemasangano akazvimirira oga ari kushandiswa nehurumende dzekunze kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Asi vamwe vakuru vemasangano akazvimirira oga vanoti kana ingwe yave kuda kudya mwana wayo inotanga nekumuti ari kunhuwa sembudzi. Vamunangagwa vati hurumende yavo yakaita misangano nemamwe machechi vakajekeserana nyaya iyi. Mashoko aya anotsinirwa negurukota ravo rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Izvozvo zvavari kutaura manyepo. Takakurukura tikagara navo pasi vavo vanozvimiririra vatikati ngationgororei mutemo wacho zvauri nezvatiri kuda kuti uite. Mutiratidze kuti panyanyisa kupiwa masimba kuna minista ndepapi avanga vasina. Kuri zvino zvatiri kutoti tiite zvatonyanyisa kunaka nekuti munhu wese akubvumidzwa kuti akanga asina kubvutikana nezvaitwa naminista unomhanya kukoti. Zvanga zvisimo mutemo uriko yezvino izvi, saka tiri kutoona kuti unenge uri kutonyanyisa kunaka. Vanhuwo zvavo vari kungori vanonakirwa nekungochema nekungoshoropodza zvinhu zvakanaka zvinenge zvaitwa nehurumende.
Mashoko egurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi. Asi vachipawo pfungwa dzavo, mukuru wesangano reZim Rights vadzikama ibere vati zviri kutaurwa nehurumende panyaya iyi handizvowo zvakataurwa naivo vaziyambi kumusangano weUnited Nations wakaitwa svondo rapera pamusoro pemashandiro avo.
Mumazuva mashoma akupfuura, vaziyambi ziyambi, minista wenewe justice, vanga vari kuUnited Nations pakatambirwa gwaro reUPR report reZimbabwe kuUN Human Rights Council. Imwe yemarecommendation yakatambirwa nehurumende yeZimbabwe ndeyekuti iyo vachange vachibvumidza kuti masangano akazvimirira vange vachishanda zvakanaka pasina kushungurudzwa uye mutemo wacho unge uri mutemo unokurudzira kuti vange vachiita basa ravo vasingashungurudzwi. Mashoko emutungamiriri wenyika anopesana nechibvumirano ichi chakaitwa negurukota ravo kuUnited Nations. Izvi zvinokonzera kuti kana tichinge tava kuzotura mashoko pamberi pesangano rakakosha seUnited Nations Human Rights Council. Tomuka mangwana acho taita U-turn mashoko yedu nezvatinenge tavimbisa kuinternational community zvinozoonekwa seje zvisingapiwe uremu.
Asi muri kumbotauriranawo here nehurumende nezvemutemo uyu, nekuti patakataura navaziyambi ziyambi vakati muri kuwirirana pane zvinhu zvakati wandei?
Apo panoti netsei kuti tinge tiri kuwirirana nekuda kwekuti zvakanga zvawiriranwa mashoko iwayo akapepeswa akaendeswa kwaminista, asi zvavakazobudisa muamendment yavakabudisa zvanga zvakapesana nezvanga zvataurirana. Saka tinoona sekuti zvinozobuda sekunga minista vainegotieta vari in bad faith, nekuti izvo zvose zvakabvumirana hapana chavakaisa mubiro ravakaunza kuparamendi.
Mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere vachitaura vari parunare muHarare. Masangano evashandi anoti reZimbabwe Congress of Trade Unions neZimbabwe Federation of Trade Unions anoti haasi kufara nedanho rasachigaro weNational Social Security Authority kana kuti NASA rekumisa basa mukuru wekambani iyi chete vaArthur Manase. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti uori huri kupomerwa vakuru vekambani iyi hwakakura zvekuti hapadi kuti munhu mumwe chete akandwe pasi pebhazi.
Saka ishu yeinvestigation iyoyo takatoitambira chaizvo kuti aiwa kana pane zvimwe zvisingafambi zvakanaka ngazviongororwe. Tiri vamwe vacho zvekare vakagara vachikogunun'una nemapolicies investment anenge achiitika kunasa, tichiti haasi kujeka chabiridzira vanhu vanokontributa mari dzavo. Zvatisingagutsikani nazo inyaya yekuti munhu mumwe chete angangosacrifisewa kuti ndiye anoita kuti zvinhu zvisafambe kunasa. Semaziviro edu public entity yakafanana neNASA, munhu mumwe chete haasiriye angangoita decision yokuti NASA yorasikirwa nemari. Anoshanda navo vanenge vakaenda kupi?
Vamoyo vatiwo
maziviro edu ndeyokuti maproblems eNASA akagara ari maproblems institution, kuti yakamira sei. Takambozvitaura kuti mamwe madecisions anoitwa kuNASA haisi madecision anobva kuna manager, haisi madecision anobva kubodi chaiyo. Pane vanhu vane masimba vanokontrola vari kunze. Ndivo vanoita madecisions anozonetsa mangwana.
Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru weZFTU vaKenya Shamyarira.
Tiri kutambira danho riri kutorwa rekuti muNASA muinvestigatewe zvemhando yepamusoro, nekuti NASA ibhodhi rinomiririra mapensioners, vanhu vavashandi vatinomiririra, vangave muhurumende vangave vashandi zvekare vari muprivate sector. Asi kuti titi isusu vamanase vongomiswa vari voga pachiitwa mainvestigations, aiwa handiwo hwaro hwemandorokwati, handiwo hwaro hwatinotarisira. Tinotarisira kuti bhodhi rese reNASA ngarimboitwa set aside, nekuti bhodhi iroro ndora rine vanhu vatinosekonda isu mastockholders, ZCTU, ZFTU neApex. Saka vanhu ivava vakatadza kuita basa.
Vaenderera mberi vachiti
vamira pasaidi vese bhodhi rese navamanase vacho, poonekwa kuti masecretary general, ZCTU secretary general, ZFTU secretary general, Apex Council, Zipox secretary general vofanomira vari interim, vachiona kuti mainvestigations ese aitwa zviri pamutemo, vane mhosva dzavo vobatwa, vasina mhosva vodzoka kumabasa.
Ko, chii chiri kupa kuti bhodhi rese renasa risamiswe basa? Tabvunza gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima.
Maallegations akaiswa mazhinji acho haana kumbobata bhodhi. Maallegations akaiswa kumanagement netop executive. And ndoda kuti vanhu vanzwisise kuti aya anongori maallegations. Hapana chati chaproviwa.
VaMavhima vatiwo.
Saka hatifaniri kuti tiende on a fishing trip as far as this is concerned. Very important kuti tiite investigation. Vakuru vacho vekumanagement ikoko vasipo. Hapana anzi ane mhosva as it stands now. Zvinongoita kuti paitwe investigation vanhu vasipo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakanyora mubepanhau reSunday Mail mavhiki adarika vachiti havasi kufara nemabatirwo ebasa ari kuitwa neNASA. Izvi zvakapa kuti paparurwe ongororo iyi. Asi masangano evashandi anoti angave nemakore achiti NASA iri kuvabata neseri kweruoko kana vave pamudyandigere ichivapa mari shoma, asi vakuru vakuru vekambani iyi vachidya norivha nekupura nyemba nemusana. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevapfumbamwe vaurayiwa muSouth Africa nhasi, vamwe kuSoweto, Johannesburg, vamwe kuPietermaritzburg. MuSoweto maurayiwa vanhu gumi nevashanu vanga vachinwa doro mushure mekunge vanhu vange vakapakatira pfuti vangotanga kupfuura munhu wose anga achinwa doro. Vanhu vana vafawo kuPietermaritzburg mushure mekunge vanhu vangotangawo kuridza pfuti mubhawa. Vanhu vari kuratidzira muSri Lanka vanoti havasi kuzomira kuita izvi kusvika mutungamiri wenyika vaGotabaya Rajapaksa nemutungamiri wehurumende yavo vasiya basa. Vaviri ava vakatenda kuti vachasiya basa nemusi wechitatu. Asi vanhu vanoti vanofanira kusiya basa izvozvi nekuti vakanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemusikana wechidiki Rosa Choto Gwisai ainge ari pachikwata chakasimudza mureza weZimbabwe kumakwikwi ekukakavadzana sezvinoitwa nemagweta mumatare kana kuti moot court. Rosa nevamwe vake vakasimudza mukombe we2022 European Moot Court Champions mushure mekukunda Netherlands. Zimbabwe ndiyo nyika yekutanga yemuAfrica kupinda mumakwikwi aya nekusimudza mukombe wacho. Vana vakakwikwidza vakamirira Zimbabwe vakabva kuzvikoro zvinoti Dominican Convent, Peterhouse, Midlands, Christian College neArundel. Zimbabwe yakakunda dzimwe nyika gumi neshanu. Ngatinzwei hurukuro yataita naRosa. Tiri kuona kuti wanga uri pane vamwe vakabudirira kuti usimudze mureza wenyika pachirongwa chemoot court. Ungatiudze kuti wakatanga sei kuti ukwanise kuzenge uchipinda mumakwikwi epamusorosoro kudai?
Kuti tizosvika apa zvinoitwa nenhau yedebate. Saka pachikoro pedu, because vanhu vanenge tinokompita mumainternational debate competitions kana Oxbridge and Africa debate tournament, ndokavanotipika pa vanhu vanenge vachindokompita kumainternational competitions avo.
Munyika yese munosarudzwa vanhu vangani?
Munyika yese munofanirwa mune minimum of at least 9 people.
Kuti uzosarudzwe pakati pevamwe vese avava zvinova zvinhu zvakaoma zvikuru wakanzwa sei?
Ndakawa kufara kuti ndakakwanisa kusvika apa kuti ndinorecognize as a talented person to that extent. As an honoring moment.
Pachikoro penyu manga muri vangani vakapinda mumakwikwi aya?
7.
MuZimbabwe musati masarudzwa manga makwikwidza ene zvikoro zvipi kuti muzosarudzwa kuti mumirire nyika?
Competition hapana kudzidzana kwatakaita sezvo tistan chiri tinhu yekutanga yakandorepresenta Zimbabwe. Saka ivo vadzidzisi vakangotarisa vanhu vavaifunga kuti vari above average in each and every school. Asi kutanga next year kunenge kwakuitwa at provincial level kupika vanhu vanokwanisa kupinda mutinhu.
Murwendo rwekuti muzosimudza mukombe makakwikwidzana nenyika dzipi apa?
Takakwikwidzana nePoland, Switzerland, Slovakia, Netherlands, Romania neBulgaria.
Asi dzimwe nyika idzi dzinenge dzine mukurumbira akamanga musingatye here zvaaifamba sei pagadziriro renyapa?
Kutya taitya but kwete zvokunyanya nekuti tanotambokompita navo muinternational meet court. Saka patakazoenda kuRomania tanga tatohina ine competition. Saka ivo ndo vanga vakutotitya vanga mutanga kugidzira mbiri yedu.
Nyaya dzamune muchiita gakava nadzo kana kudhibheta ndedzipi apa? Maitarisa zvinhu zvakaita sei?
Vanokupai case yamunoanalyza nekuresearcha the relevant law, muprepare maritten submissions, then they present an oral argument. Saka munopiwa the case 2 to 4 weeks before competition yacho. Mudzidzisi wedu akaita law, saka ndiye aichidzidzisa.
Saka munenge makuita sevanhu vari mudare muchipa humbowo kuti sei muri kutsigira danho ramatora?
Tinenge tatomabika.
Madzoka, mungati muri kupuwawo chiremerera chakakodzera here muZimbabwe? Muvanhu vari kukutendai here nekusimudza mureza wenyika?
Vanhu vari kutenda zvisingaite kumaFacebook, kumaInstagram, tokungowana zvitende. Tozvikurudzira ende tinozvaapreciata zvisingaite because zvoratidza kuti maZimbabweans anenge akamira neni muzvese zvamuchaita.
Mukukwikwidzana uku zvii zvamungati makadzidzawo zvekutiwo kuri kuti munhu ari da kukwikwidzawo zvamungakwanise kumubatsira nazvo?
Ndingati takadzidzira kuanalyza law. Ndizvo tichi tiri vana, saka zvinhu zvatinenge tisina kujaira. Saka ndakadzidzira kunyatsoanalyza law nemaproblems atinenge tapiwa to be more open-minded. Saka ndingati kune vanenge vachida kuzviita, unotofanira kuuya uri more open-minded because mamwe makesi acho munenge muchidefenda munhu. Asi zvinhu zviri normal but ndozvamunenge muchitofanirwa kuita.
Mune ramangwana muri kuda kuzoverenga here kuti muite gweta?
Ini ndoda kuzoita gweta.
Haiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Naitabati.
Uyo ndi Rosa Choto Gwisai achitaura ari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, ini ndidi Tanonoka Wande ndichikuchingambidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwei mubvunzo unobva kune umwe mutereri wedu.
Makadini makadini Tanonoka Wande navamwe vese pane zvechitendero pano, ndokumbira kuziva zvikuru sei panyaya yerubhabhatidzo. Rubhabhatidzo kunofanira kungotiwa kamwe chete here kana kuti rubhabhatidzo kunofanira kuramba kuchitwa gore negore? Kuti tinoona pachipostora gore negore kana kuti pagore rinokwanisa kuti rubhabhatidzwa ruviri kana rutatu. Uyezve vanosanganisira kuti pakubhabhatidzwa ipapo pane kusukwa kwezvivi. Rubhabhatidzo kune kusuka kwezvivi here kana kuti kupupura kwe munhu nokutendeuka ndoku kuswa kwezvivi nokuregererwa kwezvivi mura mutibatsire ipapo kuti babatidzo iroru zvinoita here kuti munhu atoregererwa zvitadzo zvake angopinda mvura chete asi kangani kanofanira kuti munhu ababatidzwa nokuti Jesu tinonzva kuti akangopinda babatidzwa muna Jorodhani achibabatidzwa naJohani chete hapana patika munhu kuti gore negore aipinda mubabatidzo tibatsireiwo ndatende
kuti batsira nemubvunzo uyu nhasi tina Bishop Anselimo Magaya Bishop mbakadini tinokutambirai muchirongwa chedu uye tinotenda nenguva yamatipa manzwa mubvunzo wabva kumutereri wedu
Makadi ikoko kwamuri ku Washington DC va wande nevaterere vese ve Studio 7 tinotenda chose nemukana wamandipa wokuti ndiyanane nevatereri maringe nenyaya dzezvitendero takanangana nemubvunzo wabvunzwa mubvunzo wakakosha mubvunzo wakadzama chaizvo izvo werubhabhatidzo kuti tinofanira kubhabhatidzwa kangani Uye kuti rubhabhatidzo runosuka zvivi here? Chokutanga chandoda kutsanangura vaterere ndechokuti rubhabhatidzo chiratidzo chezvinhu zvinenge zvaitika mukati memwoyo wemunhu. Ndichireva kuti patinoparidzirwa evangeri yaKristu Jesu, tobvuma kuti tiri vatadzi, totendeuka. Nokuda kwekureurira kwedu nokunamata kwedu zvivi zvedu zvoregererwa ropa raJesu rotishambidza moyo yedu yachena zvadaro chinenge chakuzoitika ndechekuti tabvuma kuti isu tave vatendi tafa nokumuka pamwe chete naKristu saka zvazvinoita manje ndezvekuti kana takubhabhatidzwa unenge wave mucherechedzo wekufa kwedu muna Kristu Jesu tichivigwa tichimuka na Kristu Jesu kureva kuti patinonyikwa mumvura paya munhu panonyikwa mumvura munguva shomanene anomira kufemba panguva shomanene iyoyo kureva kuti ari kuratidza kufa kwake obva obuda mumvura imomo kuratidza kuti amuka pamwe chete na Kristu Jesu saka kubhabhatidzwa uku kunoratidza zvivi zvasukwa handiko kunosuka zvivi tinofanira kunzwisisa kuti rubhabhatidzo runobata kunze mvura yatino nyikwa mairi yaya iri kubata pamuviri haisi kubata moyo saka munhu akasatendeuka akangonyikwa mvura difference inenge yangova apo ndiye kuti anyorova muviri wake asi moyo wake unoramba wakaoma muzvivi saka mvura iyi handiyo inosuka zvivi chinosuka zvivi ropa raJesu uyezve tinobhabhatidzwa kamwe chete patinenge tatendoka paya tagamuchira Kristu Jesu ndo patinopinda murubhabhatidzo kwete zvegore negore
Bishop Magaya tinokutenda izvikuru tinoimba mutereri wedu azvinzura woga tinotenda baba
aiwa ndatenda hangu baba wande nemivatereri mwari wekudenga vakuitire zvakanaka amen
Vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka vatereri.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Tanonoka Wande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kuBulawayo uko kuri kutarisirwa kutanga mangwana mitambo yecricket yemakundano E20-2022 World Cup Qualifier. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Makundano aya ari kusimuka zvine mutsindo mangwana mangwanani nemitambo mina. kusanganisira weZimbabwe neSingapore muQueen's Sports Club. Pamutemo, chikwata chiri pamusha seZimbabwe ndicho chinowanzovhura makundano makuru akadai. Asi nekushomeka kwenguva, USA neJersey dziri kutambawo nguva imwe chete neZimbabwe asi munhandare yeBulawayo Athletic Club. Machikichori emangwanani aya eGroup A ari kuzoteverwa Maskati nemitambo pakati peNetherlands nePapua New Guinea neumwe unosanganisira Hong Kong neUganda idzo dziri mugungano reGroup B. Zvikwata zvisere izvi zvaungana muZimbabwe kurwira nzvimbo mbiri dzasara kuenda kumakundano T20 World Cup ayo ari kuitirwa kuAustralia. Zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro magungano maviri aya zvichabatanidzwa masemifinari zvinopinda mufinari zvichibudirira kuenda kuWorld Cup. Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti veruzhinji ngavauye neuwandu hwavo kuzokudzirira chikwata chenyika kuti chitore mukombe kana kusvika mufinari. Mutsigiri wemutambo uyu vaNoro Muchambizi haasi kutyira hake chikwata cheZimbabwe sezvo paine zvikwata zvisingavhundutse.
Zimbabwe iri kutatarika zvayo bhati pana naHong Kong Singapore ka tototarisira kuti titohwina tiendewo World Cup bhozi Zimbabwe pane matimu aya hananyanya kusimba zvoti tinganyanya kutya kutamba naAustralia tinohwina.
Ma-T20 World Cup qualifiers aya ndiwo makundano ekutanga emuraidzi weZimbabwe David Horton kubvira apo akapiwa basa iri mwedzi wapera. Totarisa zvabuda mumitambo yeKasolaga Premier Soccer League. Zvikwata zviviri zvine mukurumbira Capes United neChicken Inn zvadonedza mapoints akakosha mumitambo yanhasi yeKasolaga Premier Soccer League. Chicken Inn yarova 1-0 neTenax ndokurasa mukana wekudimbura utungamiri weFC Platinum iri pamusoro petafura. Chicken Inn yaramba ine mapoints makumi matatu nemasere, FC Platinum ine mapoints makumi mana nematatu. Izvi zvauya apo Capes United yadonhedzawo mapoints maviri nekuita mangange 0-0 neBlack Rhinos. Capes yapedza mutambo uyu ine vatambi gumi mushure mekunge Marshall Machazana atambidzwa kadhi dzvuku. Capes United yadzokera pachinhano chegumi nenhatu yasvetukwa neCranbourne Bullets iyo yakarova Dynamos 1-0 neZuro. Mukuru weCapes United vaFarai Jere vanoti vatambi vavo vanofanira nguva dzese kutamba vachiyoka makuriro akaita zita rechikwata chavari kutambira.
Pressure iri pada pama 1 bhozi yadhainenge ichachitura kukurova here ndazida kukurova Dynamos ida kukurova haine ndazida kukurova ida kumukira pamuri ipapo kana katimu kangobva division okanonzi Capes United kanzi atitudya. This is the type of a team we are talking about, so it needs real men.
Asi murairidzi weBlack Rhinos Herbert Maroa anoti point yavawana inovabatsira muchinangwa chavo chekupedza vari pazvikwata zvinenge zviri pamusoro.
Tichikwata chihombe cheBlack Rhinos tinotarisa kuti kana zvakaoma tikakwanisa kupinda mutop 6, asi chishuwo chedu kuti tive totamba zvakanaka zvekuti vanhu tikwanise kuti vatsigiri vedu vave vanoapprecieta matambiro edu zvakare, tikwanise kuti masapotazi avo ekunhandare.
Highlanders nemurayiridzi wayo mutsva Batmaya Brito vari kuenderera mberi nekutora mapoints muchure mekudambura Manika Diamonds 3-0 ndokupinda mapoints makumi matatu. Mune mumwe mutambo wanhasi Triangle yaita mangange 0-0 nevashanyi veZPC Kariba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hapana kudududza pakuvandudza mutemo une chekuita nemasangano akazvimirira oga. Masangano evashandi anoti bhodhi rose reNASA rinofanira kumiswa basa, asi hurumende inoti vashandi havafaniri kukurumidza kumedza kutsenga vachada. tashika kumagumo hechirongwa chedu chanasi. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri. Dr. Yamina Gibbs Dube muchinzwa naudze isindebele.